Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 9, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana richinyoresa vavhoti. Vamwe vanhu vakawanda vanoti havasati vanyoresa uye havana ruzivo pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana richinyoresa vavhoti, kunyange hazvo mahofisi avo anenge achinyoresa vanhu sezvaagara achingoita mazuva ose. Amai makarau vasimbaradzawo kuti zvitupa zvose kusanganisira zvebepa zvinokwanisa kushandiswa. Mangwana ZEC inenge yaparurawo nzvimbo yekuti vanhu vachairunhare vachibvunza mibvunzo kana kuti command center pamuzinda wayo muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi nezveurongwa hwamangwana, tabata amai makarau.
Hongu, ndoda kutsinira kuti mishina yedu yese hongu yamo munyika. Mishina yedu yese yakaendeswa kumatunhu ese, andikati kumaprovinces ese. Mishina yedu yako kumacenters atiri kuvhuraiwo mangwana. Neavo vachashandisa mishina yedu makit operators vamunzvimbo vangomirira kuti vanhu veZimbabwe mangwana kuseni tichitanga nenguva dza8 vange vachienda kunonyoresa kuti vave vavhoti. Tinokumbira kuti avo vanenge vachienda kunzvimbo dzese idzodzo dzatakataura, nzvimbo dzakabuda mumanewspaper nenzvimbo dzatakataurira mapolitical parties, nzvimbo dzatakataurira vakuru vemachechi nenzvimbo dzatakataurira maCSOs, vanenge vachienda ikoko kunonyoresa ngavatakure chitupa chavainacho. Chingadai chiri cherata, chingadai chiri chebepa, chingadai chiri cheplastic. Kana vasina zvese izvo vanotakura valid passport yavo, vasaende nemadrivers license chete. Vasati vatakure zvitupa zvavo, votakura nerimwe gwaro rinorakidza kuti vanogara papi yatiri kuti proof of residence here. Kana vasina gwaro iroro ringadai riri tambe yemagetsi, ingadai iri envelope yakabva kumadepartmental stores ichivaudza kuti vane chikwereti ikoko, ringadai riri kadhi rekuhospital, ringadai riri kadhi rekudhibhi zvaro, ngavachitakura affidavit yakatosainwa kare naCommissioner of Oaths kuti vakurumidze kunge vachinyoreswa sevavhoti. Vakanga vaine mapepa ese iwayo andataura, hazvifanirwe kuvatorera nguva inodarika 5 minutes kuti varegistre.
Saka zvinoreva kuti imangwana kunenge kwavhurwa nzvimbo dzakati wandeika dzekuti vanhu vakwanise kuenda kunonyoresa kuvhota.
Hongu, vanhu ngavaende vanonyoresa pamacenta ari pedyo navo. Kana zvichivaitira nyore kuti vaende pamacenta atanga takaisa kare i63, ngavarambe vachienda ikoko. Asi veruzhinji tinovakurudzira kuti ngavachinyoresa pamacenta zvataisa ari padhuze navo, ari mumaruva mavo.
Mubvunzo wekupedzisira, vanenge vaine zvichemo vanoenda kupi?
Vanokwanisa kuenda pawebsite yedu. Tinokuvakurudzira kuti ngavaende pawebsite yedu vanoona zviripo zvinovadzidzisa kuti macenta ari kushanda ndeapi, anovhurwa nguvai, akaiswa munzvimbo dzipi nedzipi. Asi avo vanenge vachine mibvunzo yavanoda kubvunza, tineya tinoti call center necommand center zvinenge zviri pano pahead office kere iri nguva ipi zvayo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare. Zvakadaro, apo chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chave kuendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kutanga mangwana, vamwe vanhu vakawanda vanoti havasati vanyoresa uye havana ruzivo pamusoro pechirongwa ichi. Mutorwedwe nau, taura ishava, anutipanya inotevera.
Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati havasati vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nekuda kwekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota. Mumwe wevanhu ava ndomumwe murume angozvidoma nezita rekuti Tasia uyo ati haazi kuziva nezvekuendeswa kwechirongwa ichi kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kutanga mangwana.
Isu hasati taregista uyezve kusaregista kwedu ndekuti hasati taziva kuti vanhu vari kuregistra kupi, mapolling station ari kuregistwa ndeapi hasati tatombomawana. Saka kuti tiregistra hasati taregista ndozvatakatomirira kuti tizive kuti mapolling stations ari kuiswa kupi, vanhu vari kutanga riini kuregistra, uyezve programu iri kuitwa iyi hasati tatomboinzwa nezvayo kuti iri kuitwa kupi, zviri kufamba sei kuti zviitwe hasati tatomboziva.
Mumwe zvemugari vaRobson Murambiwa vati vaida kunyoresa vakaenda kunobvunza nezvechirongwa ichi pachikoro chiri pedyo nekwavanogara asi havana kuwana rubatsiro.
Ndirikutoda kuvhota, saka pandakaenda kunoregistra kuchikoro chiri pedyo nepandinogara ndakasvika zvikanzi hatisi kuregistra, naivo vaisatozivawo kuti kuregistra kupi. Saka ndirikutotsvaka kuti mbula wayo tiri kufanirwa kuregistra kupi kwacho kuitira kuti tinoregistra. Tiri kungonzwa kuti hanzi kune blitz iri kuitiwa uye they are stepping up ima registration process, but asata tombo nyatsowa neinformation yakakwana.
Vamwewo vataura neStudio 7 varatidzawo kuti havazi kuziva kuti vanhu vose vabvezera munyika kunyange vakambovhota musarudzo dzapfuura vanofanirwa kunyoresa patsva kuti vagokwanisa kuvhota sezvo kuchave negwaro idzva revanhu vanenge vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kana kuti voters roll. Mumwe mugari angozvidedza nezita rekuti Nomsa ndomumwe ati ange achifunga kuti hazvina basa kuti anyorese sezvo akambovhota musarudzo dzapfuura.
Hanhanisani ndanyoresa hangu kuvhota because last time ndakangovhota but I just thought kuti pamwe tongoshandisa zvekudhara zvese.
Vanyasha Moyo ndemumwewo wevabvuma kuti havana zvakawanda zvavari kuziva pamusoro pechirongwa chekunyoresa nenzira yebiometric voter registration uye vati havasati vanyoresa nekuti vanoona pachine nguva yakareba yekuti vakwanise kuita izvi.
Hanisati ndanisati ndanyatsozvitsvakisisa kuti zvavamira sei. Ndaichingoverenga kuti since zviri ichi next year ndichaenda ipapo unana January February ipapo.
Mumwe zvemugari uyo angozvidoma nezita rekuti Kudzai ati kunyange ake akambovhota mune dzimwe sarudzo dzapfuura haaone chikonzero chekuti anyorese kuvhota nekuti haana chaanoona chazvinobatsira. Ati kunyange hazvo kunyoresa vanhu kuri kuitwa nenzira itsva iyo inonzi inogona kubatsira kuti kubiridzira musarudzo kuderere haafunge kuti kuvhota kwake kungachinja mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi.
Kuregistra kuvhota ndaimboregistra but as for now handisina that thing in me yekuti ndiregistre, handisi kuona anything ichiri kumbochinja muno. Saka inini hangu kwandiri ndakazvimirira hazvisi kundimakira sense kuti ndirambe ndichivhota ndiswera ndichitsva nezuva for nothing.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega vaadmire kudita vati zviri pachena kuti veruzhinji havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota vachitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanofanirwa kuita zvose zvavanogona kuti vashambadze chirongwa ichi. VEZEC vari kusimudzira chirongwa chekunyoresa vanhu kutanga mangwana mushure mekunge vaona michina zviuru zvitatu yekunyoresa vanhu. Chirongwa chekunyoresa vanhu chakaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mwedzi wapera muHarare. Kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota unofanirwa kuve uri chizvarwa chemuZimbabwe chine makore 16 kana kupfuura uye unofanirwa kuve nechitupa cherata kana cheplastic chine mufananidzo wechiso chako kanawo gwaro rekufambisa richiri kushanda. Rezinesi yekutyaira motikari haikwanise kushandiswa pakunyoreswa kuvhota. Munhu unozodawo gwaro rinoratidza paunogara ingave tsamba yemvura iri muzita rako kana gwaro raunonyora rosainwa naCommissioner of Oaths sabhuku kana mumwe munhu akadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Tauraishava.
Zvichakadaro mapato anopikisa pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kufara kuti vanhu vakawanda vane vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika vachatadza kuvhota musarudzo dzegore rinouya sezvo vamwe veZimbabwe Electoral Commission vanonzi vari kuramba kunyoresa vanhu vane zvitupa zvakanzi alien. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vanhu vane vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika kana kuti maaliens vanonzi vari kutadza kupiwa zvitupa pasi pechirongwa chekupa vanhu zvitupa mahara, vachinzi vatange vapiwa magwaro nebazi rezvemukati menyika. Izvi zvakaita kuti senator weMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai amai Teresa Makone vabvunze mutevedzeri webazi rezvemukati menyika vaobhedhingwa Mugoni mudare senate kuti sei izvi zviri kuitika apo chirongwa chekunyoresa vavhoti chiri kutanga munzvimbo zhinji munyika mangwana. Amai Makone vanoti chinorwadza ndechekuti vamwe vavanhu ava vakaberekerwa muZimbabwe asi vari kunzi mabva kure. Vanhu ava vakaenda kumuzinda yenyika kunonzi ndo kunobva vabereki vavo kana madziteteguru avo, vanoudzwa kuti havabvi kunyika idzodzo, izvo zvinoita kuti vasare vasina kwavanobva. Amai Makone vanoti izvi zvichaita kuti vakawanda vavo vatadze kuvhota. Asi vamuguni vakati vanhu ava vakwanisi kuwana zvitupa pasi pechirongwa chekupa vanhu zvitupa mahara. Vamuguni vakati vanhu ava vanofanira kuenda kumahofisi aregistrar general kuti vanopiwa magwaro anodiwa kuti vapiwe zvitupa zvemuno. Asi munyori anoona nezvesarudzo mudunhu reHarare MDCT vaIslam Samadosi vanoti vanhu vese vakazvarirwa munyika muno vane kodzero yekupiwa zvitupa pasi pebumbiro remutemo wenyika. VaSamadosi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemahofisi aregistrar general vatobaya mudede uye vave kuronga kuenda kumatare.
But chinonetsa ndechekuti kana iri taxation yaanotorerwa vanhu vanongotora vasingatarisi kuti akazvarwa kupi, but when it comes to exercising universal suffrage kunova kuvhota ndopaanonge akudini akubvunzwa kunzi uri mutorwa, asi zvimwe zvose izvi anotenderwa. Saka tiri kukurudzira zvikuru kwazvo ibazi rekwa registrar general kuti ringoita zviri pabumbiro romutemo rokuti chii munhu awane chitupa zvoitwa regularized. Saka tiri kutarisira kuti tichatora a class action sekutaurwa kwazvinoitwa nemagweta dzati zvinhu zvinodini zvinofamba zvakanaka nokuti vamudede vari kuzvidza mutemo.
VaSamadosi vati dambudziko remaalliance rakanyanya mumisha inogara vazhinji yakaita Sembare, Highfields nemabvuku. Vati nhasi chaiko vatora mazita evanhu mazana maviri evanhu vanoda kubatsirwa kuwana zvitupa zvemuno mumusha weEpworth. Mutauri weUnited Citizens Alliance vaDavis Mukushwa vanoti vanotsigira danho rekukwidza nyaya iyi kumatare.
Tiri kutaura zvakare neveofisi yekwa registrar kuti vanhu vese ivavo vane matambudziko akaita semaalliance vawaniswe mukana wekukwanisa kuwana zvikwanisiro zvavo pachena sezviri kungoita zvizvarwa zvese zveZimbabwe. Tinoimba kuti mutemo uno unopa zvakakodzera kumunhu wose. Bumbiro reZimbabwe reconstitution rinopa mvumo yakakodzera yakaenzirana kuvanhu vose vangave vari maalliance vangava vakazvarwa muno muZimbabwe.
Vamukushwa vanoti hazvina kunaka kuti hurumende irambe ichiita rusarura sezvo vazhinji vevanhu vari kunzi maaliens ava vakazvarirwa muZimbabwe. Mumashoko avakaburitsa muna Chikunguru, mukuru anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission amai Constance Chigwamba vakati ani nani ane mubereki kana vabereki vakazvarirwa munyika dzemusadik vanokwanisa kuvhota musarudzo dzemuno, asi vakati kana pane akadai ane chitupa chakanzi alien anofanira kuenda kumahofisi ekwaregistrar general kunogadzirisa chitupa kuti akwanise kunyoresa kuvhota. Amai Chigwamba vakati basa rezek nderekunyoresa vanhu kuvhota nekuvhotesa, kwete kupa vanhu zvitupa kana magwaro anoratidza kuti vakazvarirwa kupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Magateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusawirirana kuAmerica nenyika yeTurkey kuri kuenderera mberi mushure mekunge Turkey yati yave kuzorambidza zvizvarwa zveAmerica kupinda munyika yavo sezvakaitwawo neAmerica kuzvizvarwa zvenyika iyi. Kupopotedzana uku kwakatanga svondo rapera mushure mekusungwa kwakaitwa Metin Tupes uyo aishanda mahofisi evamiriri veAmerica muTurkey. Vanhu vemuLiberia vachavhota nemusi wechipiri kusarudza achatora chigaro chemutungamiri wenyika amai Ellen Sirleaf Johnson avo vari kuzorega basa. Vanhu vanosvika makumi maviri vakanyoresa kukwikwidzana musarudzo idzi kusanganisirawo mutevedzeri wamai Sirleaf vaGeorge Weah avo vaimbotamba nhabvu vakaita mukurumbira pasi rose. Dambudziko reguramba kushanda kwemimwe mishonga inouraya utachiwana kuvanhu mhuka nezvirimwa rekuramba richikura munyika, izvo zvakaita kuti Zimbabwe itore matano ekuti idzivirire dambudziko iri. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wegurukota anoona nezveutano vaAdrian Musiwa vanoti tsvagiridzo yakaitwa yakabudisa pachena kuti pave nedambudziko rekusarapika kwehumwe utachiona nemishonga inoshandiswa, izvo zvava kupa kuti hurumende itore mamwe matano.
Utachiona hunokonzera zvirwere hune mishonga yakatanga takadevelopa over many years watanga tichirapa nayo. Saka zvataona ndezvekuti mimwe mishonga yacho haichashandi pautachiona humwe chete hwatatisenzisa ihwohwo. Saka taona kuti kwakonza pane resistance nekuti mushonga waimbouraya utachiona humwe chete iwoyo hauchashandi.
Vamusiwa vanoti zvimwe zvezvirwere zvave kunetsa kurapa zvinosanganisira vari kurarama neHIV and AIDS, malaria, tuberculosis nezvirwere zvepabonde. Vamusiwa vanoti hurumende yakaona zvakakodzera kubatanidza mapazi anoona nezveutano, nharaunda nezvirimwa kuti vashande pamwe chete mukugadzirisa dambudziko iri.
Takaona kuti pane resistance even kumadrugs ede atopa maARVs for HIV, emalaria, ATB, ezvirwere zvepabonde. Saka ndobva taona ndobva tabatanidza committee dziri nhatu, yeenvironment, yokuhealth neyokuagriculture, nokuti mishonga yatinosenzesa mukurapa vanhu ndiyo imwe yacho inoshandiswa mukurapa mombe. Saka maprotocols achona akasateedzerwa nomazvo zvinokonzera kuti utachiona hukonzere resistance.
Mumwe mukuru mubazi rezvekurima Dr. Unesu Shewekunze Obatulu vanoti mumwe mishonga iri kushandiswa kuzvipfuwo nezvirimwa zvisiri mugwara haisi kushanda nemazvo. Vanotiwo kusashanda kwemishonga iyi kunoitawo kuti vanhu vazobatwe nezvirwere zvinenge zviine mhuka idzi kuburikidza nekudya nyama kana mukaka wemhuka ine chirwere ichi.
Imwe mishonga yatiri kuisa muzvipfuyo yaakuzosvika ichinobatana nekurwara kwevanhu kusingagonowo kurapika nekuti utachiona unenge watinenge tichiedza kurapa hauchadairi mishonga. Rinenge ratoo dambudziko haikona chete kuzvipfuyo asi kuvanhu vari kudyawo, vari kudya mikaka, vari kudya nyama dzatiri kukohwa kuzvipfuyo. Kana zvadaro radambudziko muvanhu iro richibva kuzvipfuyo, ndo maonero atiri kuita. Saka urongwa uhu huri kutibatanidza vekuhealth nevekuenvironment nesuisu vana chiremba vezvipfuyo kuti titarise matambudziko yatese, ndokuti mishonga iyi zvayakaita inenge yakagadzirwa nenzira dzakafanana asi kuti dzinorongwa kuti uyu ndewo vanhu, unyorwa ndewo vanhu, umwe ndewezvipfuyo, unyorwa ndewezvipfuyo.
Amai Ushewokunze Obatulu vanoti varimi vari kungopiwa mishonga inorapa zvikwekwe pasina kutariswa nana chiremba vezvipfuwo zvakakwana. Kunyange hazvo mishonga yemaantibiotic ichitarisirwa kupiwa mushure mekunyorerwa zvekutenga nachiremba, vanhu vari kuwana mishonga iyi nenzira dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makurukota anoona nezveupfumi munyika dzinoti Angola, Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swaziland, Tanzania neZimbabwe ari kumusangano muguta reWashington DC muno muAmerica wekuzeya nzira itsva dzekuvandudza upfumi hwenyika dzavo. Musangano wezuva rimwe chete uyu wakarongwa nesangano reMicroeconomic and Financial Management Institute of East and Southern Africa kana kuti MEFMI. Zimbabwe yakamirirwa kumusangano uyu negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa. Mutoro wedu nhau Marvelous Mhlanganya uye ari kumusangano uyu. Marvelous, wakadi?
Aiwa, ndiriwadi, wakadi, blessing.
Aiwa, ini ndira nani? Ungatudze kuti musangano uyu uri kufamba sei?
Aiwa, musangano uri kufamba zvakanaka chose. Pamusangano apo pana vaPatrick Chinamasa, gurukota rezvemari, uyezve ndichatongobva kutaura navo. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvavaona pamusangano uyu, asi panga tifanira kupindwa zvenhava mangunjwa governor we resisting asi tiri kunzwa kuti vauno muwashington nhasi asi havana kukwanisa kunge vari pamusangano wanhasi sezvo vasvika makuseni anhasi. Misangano iyi inowanzoitwa kumiteto yemisangano mikuru yeIMF neworld bank sekuziva kwauri kuita blessing nhasi iyi zororo imo muno muamerica, saka misangano iyi nhasi hakuna. Saka nhasi kune musangano iwouno wemesi.
Saka vachinamasa vari kuti kudii nemusangano uyu ungabatsirawo sei Zimbabwe?
Vachinamasa vati ivo chanyanyo vabata presentation kana kuti bepa ratorwa nemumwe murume chief executive officer wemovement capital limited Eric Guchard. Vanga vari kutaura ivo nekukosha kwakaita diaspora kana kuti vana vanobva munyika vaakugara kunze kwenyika, kuti ivo kambani yavo iri kushandisa mari dzinobva kune vana vanobva kunyika dziri kunze kwenyika vachiiranosiwe nyika dzakasiyana siyana. Saka vachinamasa vachitaura pakuvharwa kwaitwa musangano uyu vanga vari kuti izvo zvavabata uyezve mune ramangwana vangada kuonawo zvirongwa zvakadai zvichiitwa munyika. Vamwe
Hallo Marvelous? Ungatifambe zvishoma nekuti nhare yako iri kumboita ichidzima dzima.
Alright.
Saka uyu wanga uri musangano wezuva rimwe chete chete. Hallo Marvelous? Hallo Marvelous? Ndiri kukunzwa.
Yes, regandi chake. Okay. Musangano wanga uri musangano wezuva rimwe chete nekuti sekutaura kwandamboita mangwana kuchange kuine misangano yeWorld Bank neIMF. Saka vanoitira ivo kuti vakaita musangano uyu wezuva rimwe chete vanogona kubatanidza makurukota ezvemari anobva kunyika dzamataura idzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous tichivimba kuti mangwana tinenge tichinzwa kuti zviri kufamba sei pamusangano mukuru weWorld Bank neIMF.
Aiwa, tinotenda. Nezuva rakanaka.
Tinotenda zvikuru. Uyu mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganya uye ari muno muWashington DC asi ari kuri kuitwa musangano negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nevamwe vekunyika dzekuchamembe kweAfrica. Vanhu vakawanda munyika vachiri vakangomirira kuvandudzwa kwedare remakurukota sezvakavimbiswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamusangano wavakaita nevechidiki vebato ravo pamuzinda weZANU PF muHarare nemugovera. VaMugabe vakati vamwe vemakurukota avo vachachinjwa, vamwe vachitoburitswa basa. Pange pambotendererawo guva rekuti dare raizovandudzwa nhasi asi hapana chabuda. Hatina kukwanisa kubata munyori wedare remakurukota vaMishex Banda sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. VaMugabe vakambotaurawo pavakabva kumusangano weUnited Nations kuNew York kuti pane mamwe makurukota avo aida kuvapidigura pachigaro nekuidza mitengo yezvinhu kuti vanhu vavapandukire. Mazuva apera pange painewo kukandirana makobvu nematete pakati pezvikwata zviri kunetsana mubato reZANU PF zviri kuda kutora chigaro chavaMugabe kana vachinge vasiya basa. Izvinosanganisira chikwata chinonzi Team Lacoste necheGeneration 40. Kuda kuvandudzwa kwedare iri kunonzi nevamwe kwakanangana nechikwata cheTeam Lacoste chinonzi chinotungamirwa nemumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vari kunetsana nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, vanonzi vari kutsigira chikwata cheGeneration 40. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi, avo vanovawo mukuru weMedia Center muHarare.
Nyaya iyi ine chekuita nokuzvisana kuri mubato reZANU-PF maringe nekuti angazopinda pachinzvimbo chavaMugabe ndiani kana kuri kuti vaMugabe vazobva.
Asi tichitarisa iyo nyaya iyi, vamwe vari kuti pamutemo zvinokwanisa kuti vaMnangagwa vabviswe paiswe mumwe munhu, vamwe vachiti zvinhu zvakaoma zvikuru. Munoona sei nyaya?
Pamutemo vanogona kubviswa nekuti mutevedzeri womutungamiriri wenyika pamutemo anobviswa pachigaro ichocho nomutungamiriri wenyika. Mutevedzeri womutungamiriri wenyika anofanira kuita iye anonzi serving at the pleasure of the president. Saka kana kuri kuti president ivo vanoapoinda havachazvikani nayo vanogona kuti ndochokwadikirwa kuoma kwazvo hako kungava kuchitaurwa nevamwe zvimwe kune chokuita nezvematongerwo enyika kuti kuri kuti vabviswa zvinogona kukonzera kusagadzikana mubato riri kutonga rezvamudera
asi zvekuvandudza dare remakurukota nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika zvingabatsira here
hazvinenge zvoenda nekuti kuvandudzwa kwacho kwaitwa nomutoo upi kana kuri kuvandudzwa kwakanangana nokuti zvinhu zvigadziriswe zvinhu zvine chokuita nekuti vemabhizimisi vazvikwanisa kuona kuti munyika mune mhepo dzakanaka zvekuti vakwanise kutanga mabhizimisi avo izvozvo tingazvifarira kana kuri kuti kuri kuunzwa vanhu vari kuuya kuzovandudza hwaro hune chokuita nezveupfumi hwenyika kuti huchinjwe hatingati aya mapolisi achinjwe aindirane nezvinodiwa nemainvestors nevamwe vakadaro izvozvo zvingabetsera asi kana kuri kuti kuvandudzwa kwokungoita kwakanakana nezvematongerwo enyika nezvemasimba ikoko kunogona kunge kusina zvekunonyanya kutibetsera
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNS Mudzengi vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, mutambo wechibuku Super Cup pakati peCapes United neShabani Mine wakagumira panzira zvitevera mhirizhonga yakaitika pamutambo uyu. Asi kunyange zvakamira zvakadai mune imwe nhau yemitambo, chikwata chenyika chemutambo werugby cheZambezi Cheetahs chakabudirira kuenda kumakwikwi e2018 World Cup. Michael Gariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo pakati peCapes United neShabani Mine wakagumira panzira apo vatsigiri veCapes United vakakanda zvinokuvadza munhandare mushure mekunge mubati wepembe vaThomas Kusosa vakaramba chibodzwa chakakandwa nakudzi Nyamfukudza. Panguva yakamiswa mutambo uyu, Shabani Mine yaive ichitungamira 1-0 nechibodzwa chakabva kuna William Mapfumo, asi mhirizhonga yakabaka apo vaKusosa avo vaive vakabata mureza vakataurira mubati wepembe vaPilani Ncube kuti paive paita kusandudzirana Nyamupfukudza asati anwisa chibodzwa. Izvi hazvina kufadza vateveri vemaGreen Machine avo vakatanga kukanda zvinokuvadza kuvabati vepembe kunyanya kuna vaKusosa avo vakarohwa mumusoro nebhotoro. Asi mimwe mitambo yemakundano aya yakaenderera mberi semarongerwo aiva akaitwa chikwata cheHarare City chichipinda mumasemifinari mushure mekukanga Black Rhinos 1-0 muRufaro Stadium nemugovera. Murairidzi weHaumain Kelvin Kaindu atarisana zvekare nemukombe wake wekutanga kubvira atanga kurairidza muZimbabwe mushure mekunge chikwata chake cheHaumain chakadambura chapungu 2-1 muAscott Stadium nemugovera. Zvakamira zvakadai, chikwata chenyika chemutambo werugby cheZambezi Cheetahs chitange chiri kumakundano e2018 World Cup gore rinouya, kunyange hazvo vakarohwa 10-7 neUganda makwikwi Africa Rugby Sevens muKampala mukupera kwesvondo. Zvikwata zviviri kubva kumakwikwi Africa Rugby Sevens aya ndizvo zvakabudirira kuenda kuWorld Cup, zvichireva kuti Zimbabwe yave kubatana neSouth Africa neNamibia kunomirira Africa kumaWorld Cup San Francisco kuUSA gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwi kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa kuda kuvandudzwa kwedare remakurukota nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kurudziro iri kubva kuZeki yekuti vanhu vanyorese kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei namba dzenyu paWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sachigaro wesangano reZEC amairita makarao vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana richinyoresa vavhoti, asi vamwe vanhu vakawanda vanoti havasi kunyatsoziva nezveurongwa uhwu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande nanditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.